première partie de ma vie.
Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemugovera, nyamavhuvhu 31, 2024. Makaterera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti Muka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochwirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, Chatunga Bellarmine, asungwa nhasi kuBaitbridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerwendo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe na Mai Grace Mugabe. Hatina kwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi, uye hatisataziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriro mapurisa Commissioner Paul Nyati. Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei? Mutauriro mapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kugona reJou National Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reveterinary services Dr. Pius Makaya vati musi wa20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZim Parks kuti mhuka dzakasiyana-siyana dzainge dziri kufa kugona reZhou, uye bazi ravo neZim Parks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, noro gumi nesere, marambiri makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neantrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza guna rezhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri muguna rezhou National Park chete. Vaenderera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza guna rezhou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Kramer Manyetu vati bazi ravo rehutano pamwe neZimu Parks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazivi kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa muzimbo dziri pamutemo, uye kuti vakatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita zaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vateerere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimu Parks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuvadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Muturo wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first runner-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vaiibva Afrika yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication vataiswa mushortlist yevanhu 50. Pavanhu 50 ava takasanga tiri 10.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe wemutambi wechidzimai Ratidzo Unisitava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempower madzimai unenge watoempower nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded Admire Kuzhangaira anozikanwa nerekuti BTC audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
rinoye ukachimwemwe achitanga kuzvisimudzira mbasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya muSecond Republic inodokwaira kuti vanoita zvemitambo, tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bustop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richitsigirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast, akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika. Umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vanachiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana 34 kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uko. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea. vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro zviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsana nguruwo kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uye zvekuti zvingagadzirisikwe sei.
Tichaita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa $4.20 bucket vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva mutepi kamwe chete pasvondo kumwe vatoo nemakore anopfuura 10 vasati vamboona mvura yemutepi kumwe inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tiri kunzwa kuti kwatinowana mvura kuHarare vambovhara kana kuti kukomishina Prince Edward Dam. Kwatiri semadzimai idambudziko guru.
Tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei? Tichitarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyaya iyoyi yemvura.
Zvinhu zvazvisi sina kumira zvakanaka nekuti mvura yakudhura. Vanotengesa mvura voda $2 kupopo mazvake uye zvekare nyaya dzekuwacha chaizvo nyaya dzemuzvigozi zvinhu zviri kuafekta vakadzi zviri zvakanyaisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura, tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani, tisu tiri kungurikidzwa, tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekusaibwa kwemvura. Ndodambudziko ratinaro. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu redu. Iko zvino Harare yavhara mvura yayo. Matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazviri nani kuti pamwe kune nzvimbo dzaiwanda asi iko zvino hapasisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma-25 wadhi rese. Saka izvozvi mukauya vakadzi vamwe vakubatwa nezvirwere zvemusana, vamwe ane makumbo amwe unoona achigonza chibhaketi aine clash. Ndo matambudziko atinawo tii hatichaziva kuti todi ende tichakunda setemba dona gore ropera tichitambura zvakadai taingokumbirisa hurumende itivakirewo redu dhamu.
Makambowanikwa muchitaura here ne kanzuro imomo muchitungwiza vari kuti chii?
Ichokwadi tinotaura necourt order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura. Vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose. Saka apa chato yesu takakurukura nawo asi chekuita ndopasina nekutokuvaridze mvura Harare. Vakati tamisa takomishina Prince Edward Road kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikutoida mvura. Saka vanenge vakuti zvionerei ende rimwe dambudziko ndechikanzuro yechitungwiza haisi kubhadhara mari kusitovharari yemvura yatinenge tapuwa. Sitovharari inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura dai hari chitungwiza ichibhadharawo.
Mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvaga rutsigiro kubva kune vamwe vakateerera?
Iko zvino tiri kuita matrainings ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko. Tiri kuvadzidzisa kugadzira madetergents zvinosanganisa zvinana sunlight clean, zvinana foam bath, maperfume, makobhura nezvakasiyana siyana. Saka rimwe dambudziko ratinaro kuti vamwe vanenge vasitori nana pekutangira. Ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vevabatsirana ungoti tikubhadharawo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotsenwa henitozoonawo kuti todii after vaitsenwa. Chimwe zvekare ndechekuti chaita dambudziko revakadzi vari kuita cherichechi muno muchitungwiza. Iko zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawuche vese vakaremara vaari kuchengetwa anopfuura 15 akamba paanogara hapana mvura. Ndo rimwe dambudziko racho. Saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwa bhoho kamba ari kutenga mvura yakaonda ipo paine vana vaari kuchengetwa vakaremara vanopfuura 15 ro dambudziko rimwe ratinaro muno. Mudzimai iyeye hakuna chikafu hakuna zvese taiveko nezuro tadeibhoti tinoona hazvina kuinda mufu.
Vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi?
Tinowanikwa paofisi yedu panonzi paKey College Unity K chitungwiza kudhuze nekusi Junction uko ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078-072-1978 pamwe chete na 0776-9301.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ndogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano rezinata. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda. Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu tingati taane makore tichisina kuchobira iyo kana kubvisira kuita kubva 1992. Saka bira iri tingati ndere mhomboro ine yezinata. Saka riri kudzwa kwamushore kumakomo enharira. Saka kwakatobigwa doro. Tingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi kunobuda kwazvisa tichionesani zvikuitika munyika iyezvo zvikunoita mataona inoita zara kana ingaanyika inochengerwa sei inopeterwa sei zvirwere zvinodzivirirwa sei toziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi zvingadzidzire nyika asi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo zvosemhondo zvainga zviriye panzvimbo iyoyi
sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvavo matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzisira kuita bira iri
ndinoona kuti pane gume zvanga zvakuitoomenyeya pamwe dzamune zvadzanaiieni zvinhu zvazvita seio zvanga zvingasiendeka zvingasimira zvakanaka saka iko zvino tinoona kana nehurumendeatiayo inokuzira wetsika dzechivanhu nekuti vakatitosa vanotombobvunza kuti kenimiiti vanhu munotiwo kudi saka isi takatae titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona zvatoti mhondoro idzi dzinofanakuno dzibva mu10% ipapo kwatakabreka kuma 1990 takanga tine aboti kuma 135 dzaibva from 10% pakabika zvinhu zvakaitira nzvimbo inozoiya bira
ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri
remhondoro rinobikwa netingati muchivanhu rinotorwa nevanhu aivaotumbirika guma kuchibereka zuva ndo vanosika doro irende kana moto wacho unoitwa zvokusikwa nemiti iyayo yamunoona yakafaya nemitizi iyayo moto wacho unosikwa nemiti iyoyo ende kana watungira haudzine ende miti inobika doro iyoro miti iyoyo michakara vanotovakwa dzimusasa marinenge ichibikirwa doro iyoro ende moto iyoyo haudzine unotozvizoguma musinotoraoo
makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi
ndatiko kunharira ukwakuna sekuru vedu yamusori yenyu mhondoro yanga iripo saka ndo nzvimbo yatakaona maraiwa ekuronga kune komiti yanga ichironga iyo ziyaka ichitungamira saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti zvii iko zvingatatire zvikubiki zvedoro nekuti anzvimbo yacho haina kusimuka iyo midziyo yachona zvatodzisine midziyoidzi dzemhondoro idzodzi tambotipiwo marayiwa enyika taoneke pachiti zvitenenguzo nekuonesana saka paka hatisi kureva kuti tikasanga pane mhondoro imwe chetaiwa imhondoro dzemadurimana ese iri kuungana iyi kana pane panoda kupenderwa nyika yopenderwa kana pane pari kukanganisa pausoro pano zvimwe zvinotiiza zvirwere zvimwe zviti dziviri yacho saka hatinenge tichati tinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika zvatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo pachirungawo kuti mareimeka vaya vanokwanisa tichigomba kutondobaita mvura idza tiri kuti mhondoro ukasimuka uri midziyo yedindi hausiwe mumiri wedzatoti mhondoro idzo
maita basa sekuru tinotenda zvikuru totarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka
aiwa chokwadidi aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda ende saka tinotarisira kutayo mukunopedza kwebasa redu iri zvinhu zvino zvinofanira kuti zvifambe zvine chiedzo chakanaka
manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo kunzwira vamwe tsitsi nehunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280 vakauraiva vachizvipira kubatsira vamwe zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10 nemashanu kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi zvisina dambudziko kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni mazana matatu kana kuti 300 million vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino, America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirowawo Everton 3-2. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga, Belamain Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mbamani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax, chochirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe, chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mgabe indodana kaMoye uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapolisa eBait Bridge esetshisa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane ePlumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Belamain Mugabe indodana kaMoyi owayengumongameli uRobert Mugabe ubotshiwe ngamapolisa eBait Bridge namuhla esethesa icala lokutshaya ipolisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo le-okapi efuna ukugwaza ipolisa leli wasebanjwa ngamanye amapolisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapolisa eBait Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba bafuke mbula,
lamlela ndwandwe.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapolisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe indlovu evela etshwaleni eMadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farao uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uZulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo, kodwa sikhuthaza uZulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi, ama-game parks. emathebelele North udubo lolu lubahle kakhulu ezigabeni ezifana le Victoria Falls ebhinga lasewange lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqhakathekisa inyamazana ukwedlula bona abaholi bezigaba ezincelezelane lewange National Park Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela kaWard 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolu lundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela libalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake kuyangena izinyamazana izilwane. Isilwane sakuthatha inkomo, sathi imbuzi, sathi amadoki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCouncilor Moyo esendlovu bus stop turnoff eWange lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. Izakhamizi zeWange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele apasise ukuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo ababe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Phela inkomo zena lezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha komvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yamkhona kumele ulinde ukuze uthole khona okuncane manje ongasalindanga vele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho weParks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edalele eParliamente lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlanganela lolu dubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lomthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lweZimparks seluthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingonokuthi abadlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba e-West Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu le-Hamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi ye-West Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisithiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimeleyo njalo akubanga lomonakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo González. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana González nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Veterans Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoxa imikhankaso kaMnumzana Gonzales asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphinjwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni weLatin America alitshumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. Umongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuze ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza uMnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho, konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union, uMnumzana Jose Borrell, uthi amazwe angamatshumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. Imizamo esaqhubeka eyokuthi umongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baze bagqagqele abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo uNkosazana Maria Corina Machado uye owakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo la esowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi lithulelwa ebandla. Nansi kuthiwa mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigcina kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjo ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitejele osithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Singathi omama bamabhizinisi sile-challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni yethu kungela magetsi, sishiye labantwana bengela lutho kokuthi kupheke. Kade sivinile enkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi, igasi lawe iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana, so kumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi yabo abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye sibhekile kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi, lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini sesisimelela amanzi ezibhoraneni, simelela kathesi lezibhorane kuthiwa zilamanzi. So sokudla okungamachibi okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibi esingakwaziyo ukuthi amanzi angikhona abevelela ngaphi kokuthi amanye agcine sengamasuwa. Even lakumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa incane ngokuthengisa vele uzolezi-stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani. Even le emsikeni yethu i-healthy sisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanye ugezisa izithelo zakho okunjengama-epulu okunjengekhona lokho okudliwa khonapho khonapho. So hhayi kunzima kakhulu.
Inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama-consultative meetings, ungasichazisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani?
Siyananzelela ukuthi i-City Council isivule i-department yethu yama-small SMEs awethu. E-councilini sasiba lalokho kokuthi siyabagcisa kungxenye bethi sisebenza under i-housing communities, kwesinye isikhathi bethi siku-licensing, kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi. At the end of the day imali yethu ibesigcina isiphonguba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga. So besisenza ama-consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzisana njani le-councili, le-harassment sikhangela lama-bylaws ethu, lama-partners ethu, i-FES esincedisayo ukuthi si-consulte. Ngalo kathesi silama-town hall meetings athi esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi si-formulate i-policy eyiyo ezasincedisa ukuthi sisebenze kahle le-councilini le-ofisi yethu entsha. Sihamba ngamawadi ngamawadi sinanzelela ukuthi amawadi anenhlupho ezijiyeneyo. Besilo wadi 1 ogcwele ngenhlupho eziningi. Ama-flea markets ezikhangela lama-coveted flats, lama-coveted buildings asetshintshiwe aba ngokuyi-small zitolo. So okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolisi sekahle ephume sobala ukuthi ama-rent angkhona ahamba njani, babhatala njani, babhatala kubani. Lakhona lokuthi iy'mali zethu esizibhatala ama-license izikhanyisa ezi-going to plow back ebantwini bona laba abangama-informal sector okuzothi nabo develope indawo zabo. Kwaphuma lakhona lokho ukuthi kona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila, sebefuna izindawo ezi-friendly free ezokuthi all weather patterns okokuthi nxa izulu lisina ngingayisaba ukuchaya ngoba ngichaya phansi kuzakhukhula yilokhu zelizulu, ngingayisaba umoya ukuthi uzathatha. So ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ezi-affecta especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the totally lokuzeni abaku-informal sector. Kukhanya vele ipolisi labayazi ngoba kade belokhu bekhala bethe sazi ikhansili ukuthi izasenzelani. Sasakubonisa ukuthi hhayi ikhansili yenza lini elikufunayo. Ikhansili lamahhofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma, bamelele nje ukuthi ikhansili iyenze ekufunayo then bona sebelandele. But senakhona the days ikhansili lathi sisebenzelana kanye kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole food on the table, la ikhansili ithole i-revenue ezancedisa uzulu, ezancedisele ilizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba.
uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa babotshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuthi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadalikala ebusuku. Wahamba wayethatha imbuzi amadalikala phakathi kwalawa umadalikala okhala wakhona. Then wathi esethethe imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikala okhala wathi esethethe imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe. Wazitshela ngomunye ukuthi hayi akhe ngabona umufi lo ehlizi imbuzi enje kanje kanje kanje. Yena wathi umlando wahamba wayatshekisa abanye abangane bakhe. Bayathola khona owahlinzela khona imbuzi. Abalonda igazi lalithonda ngendlela lase laqonda emzini womufi. Wathi efika emzini womufi laphela ingekho umufi kodwa kwakunomama wakhe. Nguye watshela ukuthi umufi ungaphi. Bamlanda futhi khona lekho umakhelwane wabuya laye. Umufi kayalanga ukuthi imbuzi. Wayeyitshintshile imbuzi kamadalikala yase wathola leyi nyama yayikhona endlini yakhe abasadinyanga okuningi base wathola sikhumshaya konke engu-8.
Bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela?
Lathi sebemtshaye kanjalo umfilo wona bamtshiya emele kodwa umadalikala okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe eseduze wayehamba ebusuku esiyomtsheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo esaphila ehamba emnika amaphilisi lamanzi ihamba insuku eziyisithupha ehamba esiyomtsheka endlini yakhe kodwa bethiya-ke njalo bephile umnyango wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini. Kwathi ngelanga lesithathu bathi beseyitsheka kwaphansi ekho wathola esenjani esefile. Kwathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hayi umufi labo le malanga engambona njengenza kubutshaya kwakhe. Wathi esiyitsheka endlini yakhe ikho wathola efile.
Sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho ebekhona ngapho komadlambuzi kumbe sebaya emthethwandaba?
Sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje ngakurimandi esiyamthethisile bafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial rimandi wangena e-prison.
Amacala anje mpolisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye?
Kumadlambuzi indawo ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zinye. Ningathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekuqalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi epeka kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda. Indoda yase yacaphuka isithi umfake umuthi then wase wamtshaya ngepitch wamdabula ikhanda. So kathesi sokwenzakale futhi kukanye wathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kuloku kusiya phambili kanye abantu kabafundi.
Amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo?
Okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutyontshwa kwezifuyo imaningi kakhulu kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholotsho zinguya emadlambuzi zitshontsha izifuyo ezinjengenkomo namadonga behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo besithengisela khona le entsholotsho. Njalo sekulabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iinkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebetshatha ezikomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhotshwana njalo njalo. Kodwa ungathi okwamanje kungcono especially umnyaka
Uzulu wakumadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje?
Kathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise indaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise ukukhulumisana nomafu nomfila esigabeni.
Hayi, ive kukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa, siyabonga kakhulu.
Kulungile kakangoma, ngiyabonga.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba bese xoxa lepolisa la komadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kwesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi. Tiyani indlebe uhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili nkomo.
Siyabonga Ntungamili Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi Sithwalo Senkosi emculweni. USithwalo udabuka eNkayi lapha uphethe iEP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungamili Nkomo weStudio 7.
Salibonani balaleli ezomculo ngale ngo-2016 lapho bengise kanjalo eRunguje noma ungathi eDandadema. Wakuse uhamba isikhathi kwaze kwahla u-2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculi abafana naboSibani Ndlovu, Olani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street uMasikandi. Yiba abantu engicule nabo ngakhipha i-single track bekungu-2019 lapho ya. 2020 ngangena njalo e-studio nomlungisi Gasa sakhipha i-Gospel Masikandi. 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye i-single track njalo futhi wahamba isikhathi waze washaya lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona i-EP engiyiphetheyo lapha.
Mina ngizukuka
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma engathi kuma-app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka-ke. Manje ingoma zitholakala kimi ngqo ngokokuhlala ngilapha kwaBulawayo eMagwegwesi. Abafuna ukuxhumana nami inamba zocingo u-078 313 6844.
Abalandeli ubatshiyela wapha maso?
Ngiyacela ukuthi linyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi linga-download izingoma kuma-app lawa angasizi ngalutho abaculi kodwa li-download lapho okwazi khona ukuthi mangabe u-downloada umculi ukhona naye akutholayo.
Yeah.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UChatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBeitbridge esethe sayicala lokutshaya ipholisa kuroadblock. Ukubulawa komunye umhlali weCaribbean Indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.